Chitsauko 10. Akatsigira kunamata kwakachena. Ndima 1 ne 2 mubvunzo A. Vanhu vaEria vaitambura munzira ipi? Mubvunzo B. Pagomo rekameri, Eria akasangana nevanhu vapi vaimuvenga? Eria akatarisa boka revanhu sezvavaifamba zvakaneta-neta vachikwidza makata egomo rekameri. Kunyange zvazvo aiva mangwanani ngwanani kusati kwanyatsochena, zvaioneka kuti vanhu ava vakanga vatambura neurombo nenzara. Makore matatu nehafu ekusanaya kwemvura akanga avasakadza. Pakati pavo paiva nevaprofita vaBhaari 450 vaikakanyara, vanhu vaidada uye vainyanya kuvenga Eria, muprofita waJehovha. Mambokadzi Jezebheri ainge auraya vashumiri vaJehovha vakawanda. Asi murume uyu akanga achiri kupikisa zvakasimba kunamatwa kwaBhaari. Asi aizoramba achidaro kwenguva yakareba sei. Zvimwe vapristi ivavo vakafunga kuti Eria aizovatya obva akundwa. Mambo Ahabhi akanga auyawo ari mungoro yake yeumambo. Naiyewo aisafarira Eria. Ndima 3 ne 4 mubvunzo A. Nei Eria angave akanzwa kakutya zuva rinokosha zvarakanga rasvika? Mubvunzo B. Tichakurukura mibvunzo ipi? Kumuprofita iya yaingova Oga, zuva iri raizenge rakasiyana nemamwe mazuva ose muupenyu hwake. Sezvaakanga akatarisa vanhu vachikwidza gomo rekameri, Eria akaziva kuti pasina nguva vaizonyatsoona kuti ndiana aiva nesimba, Mwari wechokwadi kana kuti vanhu vakaipa. Akanzwa sei zuva racho zvarakanga rasvika? Zvaakanga ari munhu aiva nemanzwiro akafanana needu, Eria aitombotyawo.
Jakobho 5:17 inoti, Eria akanga ari munhu aiva nemanzwiro akafanana needu. Asi mumunyengetero akanyengeterera kuti mvura irege kunaya, uye haina kunaya panyika iyoyo kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu.
Tinogona kuva nechokwadi neizvi. Eria akanyatsonzwa kuti aiva Oga zvaainge akapoteredzwa nevanhu vasina kutenda, mambo wavo akanga atsauka pakutenda, uye vapristi vaiva mhondi. Zvisinei, chii chakanga chaita kuti Israeri ave mudambudziko iri? Uye nyaya iyi inei chokuita newe? Funga nezvemuenzaniso waEria wokutenda, uye kuti ungashanda sei kwatiri mazuva ano. Nyaya yava nenguva inokora muto. Ndima 5 ne 6 mubvunzo A. Inyaya yei yainetsa muIsraeri? Mubvunzo B. Mambo Ahabhi akanga agumbura sei Jehovha zvikuru? Kwenguva yakareba muupenyu hwake, Eria akaona kuti kunamata kwechokwadi kwakanga kuchiregeredzwa uye kuchitsikirirwa pasi, uye aisakwanisa kuchinja mamiriro iwayo ezvinhu. Unoonaka, kwenguva refu vaIsraeri vakawanda vakanga vasarudza chitendero chenhema panzvimbo pechitendero chakachena, uye vainamata vanamwari venhema vemarudzi akanga akavapoteredza pane kunamata Jehovha Mwari. Muzuva raEria, kunamata vanamwari venhema kwakanga kwakora muto. Mambo Ahabhi akanga agumbura Jehovha zvikuru. Akaroora Jezebheri, mwanasikana wamambo weSidon. Jezebheri akanga akatsunga kuparadzira kunamatwa kwaBhaari munyika yeIsraeri uye kuparadza kunamatwa kwaJehovha. Pasina nguva Ahabhi akanga ava kuita zvaidiwa naJezebheri. Ahabhi akavakira Bhaari temberi neatari uye aiva pamberi pakukotamira Mwari uyu wechihedheni. Ndima 7 mubvunzo A. Chii chakaita kuti kunamata Bhaari kuve chinhu chinonyangadza zvikuru? Mubvunzo B. Kana totaura nezvekureba kwenguva yekusanaya kwemvura muzuva raEria, nei tingava nechokwadi chokuti Bhaibheri haritauri zvinhu zvinopesana? Chii chakaita kuti kunamata Bhaari kuve chinhu chinonyangadza zvikuru? Kwakanyengedza Israeri uye kwakaita kuti vanhu vakawanda vasiye Mwari wechokwadi. Chaivawo chitendero chinosemesa uye chaiva neutsinye. Chaisanganisira chipfambi chepatemberi chaiitwa nevanhurume uye nevanhukadzi, mitambo yezvepabonde yakanyanyisa uye kunyange kupa vana sezvibayiro. Jehovha akabva atuma Eria kuna Ahabhi kuti azivise nezvenguva yekusanaya kwemvura yaizovapo kusvikira muprofita waMwari azivisa nezvekuguma kwayo. Makore anoverengeka akapfuura Eria asati aenda kuna Ahabhi kunomuudza kuti aunganidze vanhu nevaprofita vaBhaari kugomo reKameri. Ndima 8 Mubvunzo. Nyaya iyi ine chokuita nokunamata Bhaari inorevei kwatiri mazuva ano? Zvisinei, nyaya iyi inorevei kwatiri mazuva ano? Vamwe vangafunga kuti nyaya ine chokuita nokunamata Bhaari mazuva ano haina zvainoreva kwatiri, sezvo tisingaoni temberi neatari dzaBhaari. Asi nyaya iyi haisi nhoroondowo zvayo yakaitika kare kare. Shoko rokuti Bhaari rinoreva kuti muridzi kana kuti tenzi. Jehovha akaudza vanhu vake kuti vaifanira kumusarudza saBhaari wavo kana kuti murume wavo. Haubvumi here kuti vanhu vachiri kushumira vana tenzi vakasiyana-siyana kunze kwaMwari wemasimba ose? Kunyange vanhu vakararamira kudzingirirana nemari, mabasa, varaidzo, mafaro ezvepabonde kana kuti chero mumwe wavana Mwari vasingaverengeki vanonamatwa panzvimbo paJehovha, vanenge vachisarudza tenzi.
Paroma 6:16 inoti, hamuzivi here kuti kana muchiramba muchizvipa kumunhu sevaranda kuti mumuteerere, muri varanda vake nokuti munomuteerera. Zvimwe vechivi chinotungamirira kurufu, kana kuti vokuteerera kunotungamirira kukururama.
Nekumwe kutaura, zvinhu zvainyanya kuitwa pakunamata Bhaari zvichine simba mazuva ano. Kufungisisa nyaya iyoyo yekare kare yokuti anofanira kunamatwa ndiani pakati paJehovha naBhaari kunogona kutibatsira kusarudza nokuchenjera kuti ndiani watichashumira. Vaiva nemoyo miviri. Ndima 9 Mubvunzo A. Mamirire ezvinhu aivapo akaita kuti gomo reKameri rive sei nzvimbo yakakodzera pakufumura kunamatwa kwaBhaari. Mubvunzo B. Eria akatii kuvanhu vacho? Vari pamusoro pegomo reKameri, vanhu vainyatsoona nyika yeIsraeri, kubva kumupata unerikova weKishoni uri muzasi, kusvika kugungwa guru, gungwa reMediterranean, riri pedyo uye kusvika kumakomo eRebanoni ari kure kuchamhembe. Mashoko emuzasi anoti, gomo reKameri rinogara riine uswa nemiti zvakasvibirira, mhepo inobva mugungwa zvainosimudza makore ichikwidza gomo racho, zvinowanzoita kuti munaye uye muve nedova rakawanda. Nemhaka yekuti zvainzi Bhaari ndiye ainayisa mvura, zviri pachena kuti gomo iri raiva nzvimbo inokosha yokunamata Bhaari. Saka gomo reKameri rainge rava gwenga rakava nzvimbo yakakodzera pakufumura kunamatwa kwaBhaari seunyengeri. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Asi zuva zvarakanga rakwira musi uyu unokosha, zvakava pachena kuti zvinhu zvakanga zvisina kumira zvakanaka munyika yacho. Nyika yaimbova yakaorera iyo Jehovha akanga apa vaIsraeri, zvino yakanga isingacharatidziki zvakanaka. Yakanga yava nyika yakaomeswa nezuva raigocha, yakashatiswa noupenzi hwevanhu vaMwari. Vanhu ivavo pavakaungana, Eria akaswedera pavari akati, mucharamba muine mwoyo miviri kusvikira rini? Kana Jehovha ari iye Mwari wechokwadi, muteverei. Asi kana ari Bhaari, muteverei. 1 Madzimambo 18, ndima 21. Ndima 10, Mubvunzo. Vanhu vaEria vaiva sei nemwoyo miviri, uye vakanga vakanganwa chokwadi chipi? Eria akaudzirei vaIsraeri kuti vaiva nemwoyo miviri. Vanhu ivava havana kunzwisisa kuti vaifanira kusarudza kunamata Jehovha kana kunamata Bhaari. Vaifunga kuti vaigona kuita zvose zviri zviviri, kufadza Bhaari netsika dzavo dzaisemesa uku vachikumbira kubatsirwa naJehovha Mwari. Zvichida vaifunga kuti Bhaari aizokomborera zvirimwa nezvipfuwo zvavo uku Jehovha wemauto achizovadzivirira muhondo. 1 Samuel 17:45. Vakanga vakanganwa chokwadi chichiri kunetsa vakawanda kunzwisisa mazuva ano. Jehovha haadi kunamatwa pamwe chete nemumwe Mwari chero upi zvake. Anoda kuti vanhu vake vazvipire kwaari zvakazara, uye akakodzerwa nazvo. Kumunamata chero kupi zvako kwakavhengana nokumwe kunamata hakugamuchiriki kwaari, kunotomusembura.
Eksodho 20:5 inoti, usazvikotamira kana kunyengedzwa kuti uzvishumire. Nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari anoda kuzvipira kwakazara. Anoranga vanakomana nokuda kukukanganisa kwemadzibaba. Kusvikira kuchizvarwa chechitatu nechechina chevaya vanondivenga.
Ndima 11. Mubvunzo. Unofunga kuti zvakataurwa naEria pagomo reKameri zvingatibatsira sei kuongorora zvezvinhu zvinokosha muupenyu hwedu uye kunamata kwedu. Saka vaIsraeri ivavo vaiita semunhu anoedza kutevera nzira mbiri panguva imwe chete. Vanhu vakawanda mazuva ano vanoita chikanganiso chakadaro, vachibvumira vamwe vana Bhaari kuti vaverevedze vachipinda muupenyu hwavo vosundira padivi kunamatwa kwaMwari. Kufungisisa kuteterera kwaEria kuti vanhu varege kuva nemoyo miviri kunogona kutibatsira kuongororazve zvatinokoshesa uye manamatiro edu. Kuratidza kuti Mwari wechokwadi ndiani? Ndima 12 ne 13 mubvunzo A. Eria akati chii chaifanira kuitwa chaizoratidza kuti Mwari wechokwadi ndiani? Mubvunzo B. Chingaratidza sei kuti tine chivimbo sezvainge zvakangoita Eria? Eria akazoti ngatirege kuyera nyoka negavi iyo iripo. Yaiva nzira iri nyore yokuratidza kuti ndiani ainge akarurama. Vapristi vaBhaari vaifanira kugadzira atari voisa chibayiro pairi uye vaizofanira kunyengetera kuna Mwari wavo kuti abatidze moto. Eria aizoitawo saizvozvo. Akati Mwari anopindura nomoto ndiye Mwari wechokwadi. Eria ainyatsoziva kuti ndiani aiva Mwari wechokwadi. Kutenda kwake kwakanga kwakasimba zvokuti haana kuzeza kuita kuti zvinhu zvose zvive nani kuvavengi vake. Akaita kuti vaprofita vaBhaari ivavo vatange. Saka vakasarudza nzombe yavo yokupa sechibayiro ndokushevedza Bhaari. Mashoko emuzasi anoti, zvinoshamisa kuti Eria akavaudza kuti, musaisa moto pachibayiro chacho. Dzimwe nyanzvi dzinoti dzimwe nguva vanamati vakadaro vezvidhori vaishandisa atari ine buri nechepasi risingaoneki kuitira kuti moto uite sewaibatidzwa nenzira inoshamisa. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Hatisi kurarama munguva yezvishamiso. Zvisinei, Jehovha haana kuchinja. Chinogona kungova nechivimbo maari sezvainge zvakangoita Eria. Somuenzaniso, vamwe pavasingabvumirani nezvinodzidziswa neBhaibheri, hatifaniri kutya kuvarega vachitanga ivo kutaura zvavanofunga. Kufanana naEria, tinogona kutarisira kuti Mwari wechokwadi agadzirise nyaya yacho. Chinoita izvozvo tisingazvivimbi, asi tichivimba neshoko rake rakafuridzirwa, iro rakagadzirirwa kururamisa zvinhu. 2 Timothy 3, ndima 16. Ndima 14, mubvunzo. Eria akaseka vaprofita vaBhaari sei, uye akazviitirei. Vaprofita vaBhaari vakaenderera mberi nokugadzira chibayiro chavo ndokushevedza Mwari wavo. Vakashevedzera vashevedzerazve vachiti, haiwa Bhaari, tipindurei! Vakaramba vachishevedzera kubva mangwanani kusvikira masikati. Bhaibheri rinoti, asi kwakanga kusina inzwi uye hapana aipindura. Ava masikati, Eria akatanga kuvaseka, achitaura achitsvinya kuti Bhaari aifanira kunga akabatikana zvikuru kuti avapindure, kuti akanga achizvibatsira muchimbudzi, kana kuti akanga akarara uye mumwe munhu aifanira kumumutsa. Shevedzerai kwazvo, Eria akakurudzira vanyengeri ivavo. Zviri pachena kuti akaona kunamata Bhaari uku sounyengeri husina musoro, uye aida kuti vanhu vaMwari vazive izvozvo. 1 Madzimambo 18, ndima 26 ne 27. Ndima 15, mubvunzo. Zvakaitika kuvapristi vaBhaari zvinoratidza sei upenzi hwokusarudza tenzi chero upi zvake kunze kwaJehovha. Vapristi vaBhaari vakabva vatowedzera kuita manyemwe vachishevedzera kwazvo, vachizvicheka nemapanga nemapfumo marefu maererano netsika yavo, kusvikira vaita kuti ropa riyerere pavari. Zvose izvi hazvina zvazvakabatsira. Kwakanga kusina inzwi, hapana aipindura uye hapana aiteerera. 1 Madzimambo 18, ndima 28 ne 29. Chokwadi kwakanga kusina Bhaari. Iye aiva chinhu chakatangwa naSatani kuti anyengedze vanhu kuti vabve kuna Jehovha. Chokwadi ndechekuti, Kusarudza tenzi chero upi zvake kunze kwaJehovha kunoita kuti munhu aore moyo kunyange kunyara.
Pisarema 25 ndima 3 inoti, uyewo, hapana achanyadziswa pane vaya vanotarisira kwamuri. Vanonyengera vasingabudiriri ndivo vachanyadziswa. Pisarema 115 ndima 4 kusvika ku 8 inoti, zvidhori zvavo isirivha nendarama, iro basa remaoko omunhu wepanyika. Zvine muromo, asi hazvigoni kutaura. Zvine maziso, asi hazvigoni kuona. Zvine nzeve, asi hazvigoni kunzwa. Zvine mhino, asi hazvigoni kunhuhwidza. Zvine maoko, asi hazvigoni kubata. Zvine tsoka, asi hazvigoni kufamba. Hazvitauri nepahuro pazvo. Vaya vanozvigadzira vachanyatsofanana nazvo. Vose vaya vanovimba nazvo.
Minduro yacho. Ndima 16, mubvunzo A. Kugadziridza kwakaita Eria atari yaJehovha pagomo reKameri kungadaro kwakayeuchidza vanhu nezvechii? Mubvunzo B. Eria akaratidzazve sei kuvimba kwaaiita naMwari wake? Zuva parakanga rorereka, chijana chaEria chakasvika chokuti ape chibayiro. Akagadziridza atari yaJehovha iyo pasina mubvunzo yakanga yaputswa nevanhu vaivenga kunamata kwakachena. Akashandisa matombo 12, zvimwe achiyeuchidza vakawanda verudzi rwaIsraeri rwemadzinza gumi, kuti mutemo wakapiwa madzinza ose ari 12 wakanga uchiri kushanda kwavari. Akabva aisa chibayiro chake paatari ndokuita kuti zvose zvidirwe mvura, zvimwe akatorwa mugungwa reMediterranean raiva pedyo. Akatoita kuti mugero ucherwe uchipoteredza atari ndokuuzadza nemvura. Sezvaakanga aita kuti zvinhu zvive nani kuvaprofita vaBhaari, akaita kuti kuna Jehovha zvinge zvakati ipei, zvichiratidza kuvimba kwaaiita naMwari wake. Ndima 17, mubvunzo. Munyengetero waEria wakaratidza sei zvaaikoshesa, uye tingatevedzera sei muenzaniso wake patinonyengetera? Zvinhu zvose pazvakanga zvapera kugadzirwa, Eria akanyengetera. Munyengetero waEria wakabudisa chokwadi chinokosha nenzira iri nyore uye wakanyatsoratidza zvinhu zvaaikoshesa. Chekutanga uye chinonyanya kukosha ndechokuti aida kuti zvizivikanwe kuti Jehovha ndiye aiva Mwari pakati paIsraeri, kwete Bhaari uyu. Chechipiri, aida kuti munhu wose azive kuti iye aishanda semushumiri waJehovha. Mbiri yose nokukudzwa zvaifanira kuenda kuna Mwari. Chekupedzisira, akaratidza kuti akanga achine hanya nevanhu vake, nokuti aida chaizvo kuona Jehovha achidzosa moyo yavo. 1 Madzimambo 18, ndima 36 ne-37. Pasinei nekutambura kwose kwavakanga vakonzera pamusana pokushaya kwavo kutenda, Eria akanga achiri kuvada. Patinonyengetera kuna Mwari, tingaratidza kuzvininipisa kwakadaro here? Kuva nehanya nezita raMwari uye kunzwira vamwe tsitsi vanenge vachida kubatsirwa. Ndima 18 ne-19, mubvunzo A. Jehovha akapindura sei munyengetero waEria? Mubvunzo B. Eria akarayira vanhu kuti vaitei, uye nei vapristi vaBhaari vakanga vasina kukodzera kunzwirwa ngoni? Eria asati anyengetera, mapoka evanhu aivapo angangodaro ainetseka kana Jehovha aizova Mwari wenhema sezvakanga zvaita Bhaari. Zvisinei, apedza kunyengetera, pakanga pasisina nguva yekuti vanetseke nokuda kuziva. Nhoroondo yacho inoti, moto waJehovha wakabva waburuka, ukapisa chinopiwa chinopiswa, nehuni, nematombo, neguruva, ukananzwa mvura yaiva mumugero. 1 Madzimambo 18, ndima 38. Yaiva mhinduro inoshamisa kwazvo. Uye vanhu vacho vakati kudini? Vose vakashevedzera vachiti, Jehovha ndiye Mwari wechokwadi, Jehovha ndiye Mwari wechokwadi. 1 Madzimambo 18, ndima 39. Pakupedzisira vakazoona chokwadi. Zvisinei, vakanga vasati varatidza kutenda. Kutaura zvazviri, kubvuma kuti Jehovha ndiye Mwari wechokwadi pashure pokuona moto uchiburuka kudenga semhinduro yomunyengetero haisi nzira yokunyatsoratidza nayo kutenda. Saka Eria akakumbira kuti vaite zvinopfuura izvozvo. Akavakumbira kuti vaite zvavaifanira kunge vakaita makore akawanda akanga adarika, kuteerera mutemo waJehovha. Mutemo waMwari waiti vaprofita venhema nevanamati vezvidhori vaifanira kuurayiwa. Vapristi ava vaBhaari vaiva vavengi vaJehovha Mwari uye vaiita nemaune zvinhu zvinopesana nezvinangwa zvake. Vainge vakakodzera kunzwirwa ngoni here? Kuti ivo vakanga vambonzwirawo ngoni here vana vose vasina mhosva vaipiswa vari vapenyu sezvibayiro kuna Bhaari?
Zvirevo 21:13 inoti: Munhu anovhara nzeve yake kuti arege kunzwa kuchema kwokunyunyuta kweakaderera, iye achashevedzerawo asi haazopindurwi.
Varume ivavo vakanga vasisina kukodzera kunzwirwa ngoni. Saka Eria akarayira kuti vaurayiwe, uye vakabva vaurayiwa. Ndima 20 mubvunzo. Nei kunetseka kunoita vatsoropodzi vemazuva ano nezvekuuraya kwakaita Eria vapristi vaBhaari kusina pakwakavakirwa? Vatsoropodzi vemazuva ano vangatsoropodza zvakasimba zvakaguma zvaitika pagomo reKameri. Vamwe vanhu vanganetseka kuti vanhu vanonyanyisa mune zvechitendero vanofunga kuti chiitiko ichi chinovapa mvumo yekurwisa vanhu vezvimwe zvitendero. Uye zvinosuruvarisa kuti mazuva ano kune vakawanda vanonyanyisa mune zvechitendero vanoita mhirizhonga. Zvisinei, Eria akanga asinganyanyisi. Akanga achimiririra Jehovha paakauraya vanhu ivavo. Uyezve, vakristi vechokwadi vanoziva kuti havagoni kutevedzera Eria nokutora bakatwa kuti vauraye vanhu vakaipa. Pane kudaro, vanotevedzera zvinodiwa kuti vadzidzi vose vaJesu vaite sezviri mumashoko aKristu kuna Petro anoti: Dzorera bakatwa rako munzvimbo yaro, nokuti vose vanotora bakatwa vachaparara nebakatwa. Mateo 26:52. Jehovha achashandisa mwanakomana wake kuti aite kuti pave nokururamisira munguva yemberi. Ndima 21 mubvunzo. Muenzaniso waEria wakakodzera sei kuvakristu vechokwadi mazuva ano? Mukristu wechokwadi anofanira kuratidza kutenda mumararamiro ake. Imwe nzira yokuita izvozvo ndeyekutevedzera varume vakatendeka vakaita saEria. Ainamata Jehovha chete uye aikurudzira vamwe kuti vaitewo saizvozvo. Noushingi akafumura unyengeri hwechitendero chaishandiswa naSatani kunyengedza vanhu kuti vabve kuna Jehovha. Uye panzvimbo pokuti Eria avimbe nemano ake uye zvaaigona kuita nesimba rake, iye aivimba kuti Jehovha aizogadzirisa zvinhu. Eria akatsigira kunamata kwakachena. Dai tose zvedu tikatevedzera kutenda kwake.
Nguva yekusanaya kwemvura muzuva raEria yakanga yakareba sei? Muprofita waJehovha Eria akazivisa mambo Ahabhi kuti nguva refu yekusanaya kwemvura yaizoguma munguva pfupi yaitevera. Izvozvo zvakaitika mugore rechitatu, zviri pachena kuti kubvira musi wakatanga Eria kuzivisa nezvekusanaya kwemvura. 1 Madzimambo 18:1. Jehovha akaita kuti kunaye nokukurumidza pashure pokunge Eria ataura kuti Mwari aizonaisa mvura. Vamwe vangagumisa kuti kusanaya kwemvura kwakaguma pakwainge kwava mugore rechitatu uye kuti kwakaitika kwenguva isingasviki makore matatu. Zvisinei, Jesu naJakobho vanotiudza kuti mvura yakapedza makore matatu nemwedzi mitanhatu isinganayi. Ruka 4:25. Jakobho 5:17. Izvi zvinopesana here? Kwete. Unoonaka, mwaka usinganayi mvura muIsraeri kare wakanga wakati rebei, uchishika kumwedzi mitanhatu. Hapana mvunzo kuti Eria akauya kuna Ahabhi kuti azivise nezvekusanaya kwemvura, apo mwaka usinganayi mvura wakanga wava kutoratidza kuva wakareba uye wakaipa zvakanyanyisa. Chaizvoizvo, nguva yekusanaya kwemvura yakanga yava neinenge hafu yegore yatanga. Saka Eria paakazivisa kuguma kwenguva yekusanaya kwemvura mugore rechitatu kubva pane zvaakanga ambozivisa, mvura yakanga yatova neanoda kusvika makore matatu nehafu isina kunaya. Makore matatu nemwedzi mitanhatu zvakazara zvakanga zvapfuura pakazosvika nguva yakaungana vanhu vose kuti vapupurire kuti ndiana aiva Mwari wechokwadi pagomo reKameri. Funga kuti nei yakanga iri nguva yakakodzera Eria paakashanyira Ahabhi. Vanhu vaidavira kuti Bhaari aiva mutashi wemakore, Mwari aizounza mvura kuti agumise mwaka usinganai mvura. Kana mwaka usinganai mvura wainge warebesa, vanhu vangangodaro vakanetseka kuti Bhaari ari kupi. Achaunza mvura rini. Kuzivisa kwakaita Eria kuti mvura kana kuti dova zvaisazovapo kusvikira ataura kuti zvivepo, kunofanira kunge kwakaita kuti vanamati ivavo vaBhaari vatye zvikuru. Mibvunzo yekufunga nezvayo. Tingadzidzei pana Eria nezvokunamata Jehovha chete? Tingatevedzera sei Eria patinenge tichitaura nevaya vasingabvumirane nezvinodzidziswa neBhaibheri? Tingadzidzei pamunyengetero waEria pagomo reKameri? Ungada kutevedzera kutenda kwaEria munzira dzipi?